ndini Marvelous Mshanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeluza nasi chitatu kukazi 14 2018. Masangano akawanda anobatana mukuratidzira achiti haasi kufara nezviri kuitwa nezimsec zvichitevera gakava riripo mushure mekunge magwaro ebvunzo dzeordinary level English paper 2 aratidzwa vadzidzi nguva yekunyora bvunzo isati yasvika. Matare edzimhosva anoti hapana mudzidzi achadzokororeswa bvunzo yeordinary level English paper 2 asi kuti bvunzo yeEnglish paper 1 ive iyo chete ichashandiswa. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions roisa izwi raro pane zviri kuitika kuhwange Colliery uko madzimai vashandi vepamugodhi uyu vari kuratidzira. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rodzidzisa vatyairi zvakakoshera kuzvibata mumigwagwa. Nhandare yenhabvu yeSakubva inonzi nesangano rinoona nezvenhabvu yepamusoro munyika rePremier Soccer League haikodzeri kutambirwa nhabvu kana isina kugadziriswa. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa urongwa hweBritain hwekuda kudzosera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvisina mvumo yekugara munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 ne13860-608015580 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu na6am mazuva ose. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.